Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechishanu kukadzi 2018. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komisheni inoona nezvekupodzwa kwemaronda pamwe nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission yotarisirwa kutanga basa ichishanyira matunhu emunyika kubva musi wa9 mwedzi uno.
Komisheni iyi tinotarisira kuti ichagadzira utano hwemagariro yenyika yedu kuti chokwadi chichange chichibuda, kunyange zvazvo ichinzi peace and reconciliation, vanoitasira kuti pachange pane shoko rakafanira kuti truth, peace and reconciliation, vanhu vachibudirira pachazvudzana chokwadi.
Veruzhinji votyira kutanga zvakare kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika zvichitevera kurwiswa kwemutungamiri webato rinopikisa reNational People's Party, amai Joyce Mujuru, mumusha weGlenora muHarare neZuro.
Patatanga kusvika kuchitubu ndopa ndaona kuti vanhu vezanu vanenge vafunga zvinhu zvavo avo. Saka vachinzi vanouraya vanhu, saka vachinzi vanorova vemaopposition.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodoma vanhu vanomwe kuti vave nhengo dzekomisheni ichaongorora nezvemawanirwo akaitwa ivhu munzvimbo dzakatenderedza madhorobha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvekupodzwa kwemaronda pamwe nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation iri kutarisirwa kutanga kushanyira matunhu emunyika kubva musi wa9 mwedzi uno, ichinzwa kubva kumapoka akasiyana-siyana pamusoro penyaya dzakasiyana-siyana dzine chekuita nemitemo, kupodzwa kwemaronda pamwe nekuregererana. Zvikwata zviviri zvekomisheni iyi zviri kutarisirwa kutanga nekushanyira matunhu maviri anoti reGwanda kumateweleland South neBindura kumashanaland Central. Izvo zvinotevera kusainwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwebhiri reNational Peace and Reconciliation Commission kuti uve mutemo kuitira kuti komisheni iyi ikwanise kutanga kushanda. Komisheni iyi iyo ine vanhu vasere yakaumbwa muna 2016 asi yanga isati yatanga kuita basa. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti komisheni iyi yakatarisana nebasa guru kwazvo, zvikuru panyaya yegukura hundi pamwe nenyaya dzine chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze, tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona komisheni iyi iine zvikuru zvainoburitsa here.
Komisheni iyi tinotarisira kuti ichagadzira utano hwemagariro, kana kuti ichagadzira inonzi pachirungu social fabric yenyika yedu kuti chokwadi chichange chichibuda, kunyange zvazvo ichinzi peace and reconciliation, vanoitasira kuti pachange pane shoko rakafanira kuti truth, peace and reconciliation, vanhu vachibudirira pachazvudzana chokwadi. Tinoti mucherechedzo wezvakanaka kana zvikange zvaitwa nemazvo uye vanhu vachiwaniswa mukana wekuti vadure zviri kuvarwadza nenhunha dzavo dzese nemarwadzo avo, uyewo zvichiva neunoteerera pachizwa nezvinozoitika, zvinogona kumotivakirawo nyika yedu. Saka tinoti regai tivape mukana, vanhu veZimbabwe ngativatarisire zvakanaka kuti pamwe chokwadi chinogona kubuda kana kutogona kuvaka nyika. Asi kungoti vanhu ava havanyanyovimbika tikange tichitarisa nenhoroondo yavo, ndoda vuzvatinaro senyika yeZimbabwe.
Tichitarisa zvamuri kutaura zvekubudirana pachena nevanhu vachitaura chokwadi, tinoona kuti zvakamboda kuitwa mune mamwe makomisheni asi pakazoita vainzi vaikanganisa mahearings iwayo, pane zvingashanduka here?
Ndodambudziko ratinaro kubva pakunyorwa rubumbiro remutemo kuti madzishe iyo ZANU PF yacho yanga ichinge ichikokorodza kana kutinha vanhu kuenda kunotaura mashoko avanenge vanzi vataure. Saka tiri kuti dai zvikasinge zvisingazofambe nenzira iyoyo, ava vaMnangagwa sekutaura kwavari kuita kuti zvichange zvipa nerunyararo tinoda kuvaka nyika yedu zvakanaka, totarisira kuti mataurwo azoitwa kumusoro uko ngazichisvika zvakadaro kusvika pasi pavanhu, nokuda kuti vatinaro nzere kuti vatungamiriri vedu vanoinviteta kuright asi vondokona vachienda nekuleft. Saka tinongovapa mukana kana kutoti haisi nzira yekuda kungotora chete mari kumadhona kana kuti nzira yekuda kungodeedza dzimwe nyika kuti dzizoita chi dzizoita mabhizimusi munyika kuti nyika itange kudzoka. Asi ngaive nyaya yekuvaka Zimbabwe zvinoenderera mberi, kwete zvokungoda kuti kungodisgaisa vamwe vanhu kuti vangofunga kuti pamwe pane zviri kuitika munyika. Tinonamata nekutenda kuti ngazvive zvine chokwadi mukati.
Tinonzwa vamwe vari kuti nyaya ichanyanyotsviriridza inyaya yegukura hundi kwozouyawo nyaya dzekushungurudzwa kwezvematongerwo enyika. Munowirirana nemaonero iwayo here?
Ichokwadi, nyaya inonetsa munyika medu inyaya yematongerwo enyika ende ndo yakanga yatovhiringa zvinhu zvese. Saka nyaya yegukura hundi ndeimwe yedzimwe nyaya dzokuti pachishona vanhu kuti haugoni kufushira chinofema. Chero kachifushira chinofema chinobuda chete. Saka nyaya yegukura hundi inoda kuti iwanirwe nzira yokuti ipere nayo pave nekurapwa kwemaronda evakarwadziswa, pave nekurapwa kwemaronda evakafirwa. Nokuti kuchine nherera dzechokwadi dzine vabereki vakaurayiwa nguva guru kuti tine nherera, tine vanhu vakabatwa chibharo vakasirwa vana nenyaya dzegukura hundi nenyaya dzezvematongerwo enyika. Tine vamwe vava kurwara nguva ino nenyaya yekuti vakabatwa chibharo nenyaya dzezvematongerwo enyika. Tine vanhu vakashayikwa vakafanana Itai Dzamara. Tine vanhu vakaurayiwa vakafanana Tonderai Ndira. Tine vanhu vakawanda vakaurayiwa vakafanana Pfebve. Tine vanhu vakafanana kana Cain Ngala chaiye. Kana vanhu vakawanda vana Solomon Mujuru. Ngazi chingobuda zvese pachena nyika yofambira mberi. Ndopatisingazozive kuti hurumende yedu iyi yakagadzirira here chokwadi namazvo.
Panyaya zvakaita segukura hundi, Dr. Mazodze, kune makomishena akamboongorora nyaya idzi asi hapana zvakaburitswa zvakawanikwa nemakomisheni iyaya. Pane zvingazosiyana here tichitarisa kushanda kwekomisheni itsvai?
Ichokwadi, makomisheni ese akanga ariko kumashuro hatina kana chatakamboti taona. Saka iwo vematambudziko iwayo aiitika kuti vanga vava kuchinja vachiti komisheni iyi yanga ichiripota kuna prime minister nekugovernment, yanga ichiita inonzi classified report, saka haisati yaitwa declassify. Saka pakazopinda vanhu ava dai vakaita declassify mareports ese iwayo.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze vari parunhare muNew York muno maAmerica neStudio 7. Kurwisana pakati pevemapato ezvematongerwo enyika kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi zvichitevera kurwiswa kwemutungamiri werimwe bato rinopikisa reNational People's Party kana kuti NPP, amai Joyce Mujuru neZuro mumusha weGlen Nora muHarare. Amai Mujuru vari kutungamirawo zvakare mubatanidzwa wemapato wePeople's Rainbow Coalition vanonzi vakatemwa nematombo panzvimbo yemabhizimusi yeChitubu muGlen Nora A nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato riri kutonga reZANU PF uye vanhu vane chitsama vanonzi vakakuwara apo vechidiki vebato ravo vakarwisana neveZANU PF mhirizhonga iyi. Motokari dzine chitsama dzinonzi dzakakuwadzwawo uye vanhu vashanu vanonzi vakasungwa. Studio 7 aina kukwanisa kubata mapurisa ekuGlen Nora kana vebato reZANU PF kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Tanonoka Wende weStudio 7 akabata mutauriri webato reNPP vaJefferson Chitando kuti tinzwe zvakatora nzvimbo.
President Mujuru veNPP vanga vachienda kundoadressa kuGlen Nora vayuti eZANU ndokubva atanga kuvatema nematombo apo panga aburuka vachida kuti vakwazise vatsigiri veNPP vanga vari paChitubu business center.
Panga pane vanhu vakawanda?
Panga pane vanhu vanga vari pamagrosa vanga vakati wandei chose.
Saka zvafamba sei? Vavabuda mumotikari, motikari dzadzamira here? Chichaitika?
Motikari dzadzamira. Padzadzamira mai Mujuru ndokuburuka vachifamba vachikwazisana vanhu vanhu vachipembera, vamwe vachiwaridza mazambia, vamwe vachipururudza nokuridza muridzo. Ezano zvabva zvavadokonywa izvozvo, zvabva zvakonzera kuti vatanga kutora matombo ndokutanga kutema. Asi mayouth NPP avharidzira mai Mujuru kuti vasazonyanya kukuvara zvakanyanyisa.
Pane vakuvara here? Ivo mai Mujuru havana kuvara?
Mai Mujuru vatemwa nedombo kudama, vakaendeswa kuchipatara vakandorapwa kwadokita asi varamba achiendera mberi. Munoziva somunhu wakabva muhondo wakarwa hondo dzakakura vaindibva vaenda kundoadressa vatsigiri veNPP vapedza kubva kwadokita kuna wakwara wakawanda mayupi angajira na mchuru wakwara mtema.
Kwa papa na mapulisa yare?
Mapulisa wanga asati lafika parale yavo. Parale yavo ya ngari nechemberi.
Mapulisa avudzwa yare nenya yai?
Mapulisa avudzwa. Mapulisa akamanya manya. Soku zoko atasite stampa po. Zora za kuti kune wango wa sungwa. Wanakwana kita wa shanu. Mastavu nda asata wana edu. Kisha zoti katasu zokera koto zungati mastavu nda wanani.
Asi doketi la Razarurwa.
Razarurwa. Yes, ene kuti paratu wa maimujuru, makipavo oseti nao.
Iko jino munozewa ere kuti wakadi?
Maimujuru wari nane chose, wari kula mbashiti, ngatie ndere ndere, tino za kuti isi, isha vile zanu pia frukuti kana ya kawuna kuti ya kukuriwa. Ile chaganya ya kita mbele shonga.
Pane vanwe wakuru wakuruwe zanu PF yere wa mampu taurira ninyaya iji.
Atatawa taurira tinofungiza kuti iyo wachanswa kwa chastanga kuchanya ya iyo matari kuti wako za kuti ndosha itika. Asatabu wafondira zidu kitaure na wako.
Mutauriri webatore NPP wa Jefferson Chitando wa shitaura nezuro variparunare muharare na tanono kawandewe Studio 7. Blessing Zulu wa Studio 7 akabatawo iwa mai mujuru kuti tinzwe zvakaitika kwavari.
Patatanga kusvika kuchitubu ndopa ndaona kuti vanhu vezanu vanenge vafunga zvinhu zvavo apa. Saka vachinzi vanouraya vanhu, saka vachinzi vanorova vema opposition. Ndopa ngapachitonzi nemamwe mayuti, saka iyo vari kuti tisi tirege kuvateera, tirege kuvateera tivarove. Komba ndiye atatengerwa tinoisa ku. Handi muri kuona. Saka isisi ndobva tabva payapa. Imwe ndatazombotiza nemotikari ya Secretary General wangu. Yazi dzangu dzavharirwa ndataza kuti ndopinda sei mumoto. Saka ndopa vazotanga manje kuti kandira matombo, kurova nezvimubhadha nezvimupinyi nemapuranga iwayo. Ini ndarohwa padama rekuraiti. Zvekuti ndatobva nekwadhokita kwandanobayiwa majekiseni. Uye nekuti ndiende kunotorwa x-ray. Saka kwa zonzi kwe x-ray kwa naisa na kuenda kwa varu hao mchichaenda mangwana asinda piwa angu mshongai wa urukundi itira shakana siwa anawaenda kunusonu wa watema msoro.
Saka imi maro wanei
wanufa naonge landiro wane kana chisiri kimbakera nukutipane wanu wanga wate zenge wagara mmota manda nchiba kupinda kana utivandi potera dombo irani chaziyo.
Kwa wakuwara wangani?
Wakawanda andinga mbova ziva.
Zino mamangara irenya ya ikumapurisa?
Mangarwa kumapurisa nekuti vamwe vana vacho vatoenda vachichururuka ropa ikoko. Inda zvenge ndamhaniswa kwadhoko. Nokuti tiri kunzwa kunzi pane vatiro vaivavo gurupu iroro. Pane mazita ezanu. Secretary General wedu anogona kuzokutumirai mhepo. Asi panzi vashanu vasungwa kuenda kuGlendora Police. Pane masoja maviri.
Asi chii chiri kupa kuti vapindire kudai panguva inoyi kunyanya kuZanu PF? Vamwe wacho tiri kumunzwa vachitanzi nekuti ibato ravo vakarirwira nekudaro vanofanira kuri defender.
Vana vane 25 years vakarwira Zanu PF kupi? Vanodarika mai mujuru, vanodarika vamhundura, vanodarika vana paka chipoera, vanodarika vana kenobeta, vakarwira kupi? Kana ivo vana naEmerson Mnangagwa vakarwira kupi? Vanodarika mazitanda kuudza yai. Vega, isu tiri kutaura kuti NPP ibato revanhu verusununguko, ibato rinoda zverunyararo zvatakarwira. Ndo zvatiita kuti titange NPP. Muchaziva kuti kubva kwandi kuZanu PF Mnangagwa akati akazvipigwa chaizvo. Akazvipigwa, unozvipigwa nekurwadziswa kwemumwe. Zvino ndakuzotaurwa nemi navamugabe kuti aiwa zvinhu zvinofanirwa kunge zvakafamba mune zvakanaka. Handikuona kuti vakanga vaudzwa zvisiri izvo.
Amai Joyce Mujuru vachitsanangura kurwiswa kwavakaitwa nezuro nevanofungidzira kuti vatsigiri veZanu PF mumusha weGlenora muHarare vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadoma vanhu vanomwe kuti vave nhengo dzekomisheni ichaongorora nezveivhu munzvimbo dzakatenderedza madhorobha vachitsvaka varidzi vadzo uye kuti vanhu ava vakatenga sei nzvimbo idzi. Komisheni iyi yakatoreswa mhiko navaMnangagwa nezuro uye ichashanda kwegore rose pasi pasachigaro wayo Justice Tendai Uchena. Dzimwe nengo dzekomishen iyi ndiva Andrew Mulalazi, va Steven Chakaipa, Dr. Tarisai Mutangi, Dr. Hitha Chingono, Muzvare Vimbai Nyemba naamai Petronella Musarurwa. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti hadzina zvikuru zvadzinotarisira kubva kukomishen iyi, sezvo vachingove vanhu vakatadza basa kune mamwe makomisheni. Tanonoka Wando Studio 7 abata imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo zvavanofunga panyaya iyi.
Ndoona kuti dambudziko rakanga riripo nderekuti nyaya yeland yagara haina kunyatsogadzirwa mushe nebundiro remutemo. Saka kungoita komishini yekuda kuti igadziripe.
Basa ravanofanira kuita nderei?
Hariri nyanyi kunineta kunzwisisa nekuti ukanyatsotarisa zvandareva kuti vanhu vakapiwa mapurazi vakatadza, vazhinji vacho vakatadza kunge vachiita basa rinobudirira kuti nyika iwane chikafu. Ndinoona kuti basa racho rakakosha nekuti ukanyatsoongorora kuti hurumende yagara yakanga ine lendi yakakura yakatenderedza mamataundi. Ndo lendi yainzi nemacity council kana tichida kuti titsvage pokuvaka dzimba kana kuisa maindastry totanga tatopuwa lendi yacho toapplya kugovernment. Asi ndingari kuti vachombo nanakasikuiri vakatanga kuisa uori. Saka hurumende yagara ichiziva kuti iyo hurumende chayo chairipo iko zvino vanoziva kuti pakaitika uori hwakawanda hwekuti vanhu vazhinji vaipiwa nzvimbo dzacho vana chiyangwa vachiita zvavanoda. Macity councils achitorerwa dzimwe nguva lendi yopiwa malendi barons vodzadza vanhu vavo kuti vakwanise kuvhota. Saka ndo pane dambudziko racho ipapapo rakanyanya kunangana nekomishini. Ndokunga ndo manakiro aakaita komishini yacho kuti igadziridze ndokuti kana vakwanisa kuti vagadziridze dambudziko racho.
Ko vanhu vari mukomishini iyi munovimba navo here?
Chiripo ndechekuti hauzonyatsi nekuti kana vanhu vachidemwa mune mazita hauzonyatsoziva kuti speciality yake ndiyo town planning here kana kuti munhu anoziva nezvemitemo yenhingi yetenya kana kuti maconvences. Asi vashomashomo vacho vandanzwa vachitaura ivomo unotoona kuti dambudziko remakomishini edu nderekuti rinogara richingoitwa vanhu ivo vagara vari vanozikama vanenge vana mai Vimbai Nyemba vakanga vari kuvanenge vari kuprocurement committee here vakazoiswa mulendiwo vakaboitawo ndichiapeson yeiriyo society. Saka hauzonyatsoziva kuti ko hakuna here nyanzvi dzinoziva nezvetenya kana kuti nezvekonvenci neveagriculture specialist netown planning mazita akawanda kanoko but havaiswe. Ndo zvinoziva kuti maripoti acho anga asinganyatsoshanda basa nokuti vanhu vacho vakawandirwa nebasa.
Munofunga kuti hurumende iyi ichaita sei pazvinobuda kuti vanhu vavo ndivo vaiwana lendi iyi nguva idzodzi dzavari kuongorora?
Muchaona kuti vanhu vari kunyatsotsvagwa chaivo chaiko zvino vanhu vedifodi nekuti tichirangarira kuti papa nemasechini maviri kuda murime vachiri pahava vadifodi. Asi malendi barons akawanda vakanga vachitora minda vaelendi vachipa vanhu kuti vavake dzimba vachiwana mari vakanga vari vanhu vakanga vakarerekera kudii rejifodi. Saka kundofunga kutsvaga nzira yokushandisa tsvimbo zviri pamutemo muchaona vanhu vachitorerwa misha ichiparadza imwe yacho zvitonzi aiwa imi makavaka pasiripo nekuti takutorerai nekuti ndotofunga kuti inini inzira yekurova vanhu vejifodi vakanga vari malendi barons vakapiwa minda.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare natanonoka Wando weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 0012024650318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vamiriri vesangano reZimbabwe Citizens Initiative svondo rino vakasangana nevamiriri vehofisi yezvekunze kwenyika muBritain inove zvakare inoona nezvemubatanidzwa wenyika dzaimbove pasi peutongo hweBritain yeCommonwealth vachikurukura pamusoro peZimbabwe neremangwana rayo kubva papinda utungamiri hutsva vava Emmerson Mnangagwa. Hurukuru yavo yaive yekutsvagurudza kuti zvii zviri kuitwa nevana veZimbabwe vagere kunze kwenyika mukubatsira nyika yavo uye tarisiro dzavo mukaenda mberi. Vakapinda musangano uyu vanoti hofisi yezvekunze iyi yakavatambira zvakanaka uye vakakurukura nezvemikana yekudzokera kweZimbabwe mugungano reCommonwealth. Mutori wedu enhau Ivan Zininga akabata vamwe vevakapinda musangano uyu vafari Nakamiso pamwe namuzvare Chenai Moyo Mutamba Sere.
Musangano uyu vakatidaidza ivo veForeign Commonwealth Office vachida kunzwisisa kuti isu semaZimbabweans mafungiro edu mushure mekunge vaMnangagwa vaisa ivo pachinzvimbo chepresident vachida zvekuziva nekunzwa nezvemaactivities atiri kuita muno mudiaspora anova iwo anobatsira hama neshamwari kuZimbabwe.
Kwamuri mukoma Farai, musangano wamaita uyu vamwe vangama vamanga muna vekoko ndivanani uye nhau yamakurukura imomo mashoko amavasvitsawo imi ndeyekuti kudii?
Takatinoone mukoma Rufaro Kaseke munhuwo ava kuendawo akatarisawo maelections a2018 akamirira Chitungwiza South. But zvatakanyaya yedu yatakafambira yaibatawo zvinhu zvakaita sediaspora vote nenyaya dzakatarisa nemaelections acho, nyaya dzatiri kunzwa dzeBVR nenyaya futi yemvura yatiri kunzwa kuti haisi ine tsvina iri kubuda muHarare imomo, yenyaya yeCommonwealth mamiriro anoitawo Zimbabwe panyaya yekudzokera pamusoro ipapo.
Ndodzoka kwamuri zvakare vanzvadzi, ndoti mukukurukura kwamanga muchiita vakutambiraiwo zvakadii? Mashoko amataurirana navo ndeapi? Zviviri zvitatu zvamungati izvi zvatanyatsobata izvi ndo zvingakurumbidze kubatsira nekusimudzira ruzhinji rweZimbabwe?
Vakaratidza ivo kuti vanotishuvira kuti dai taikwanisa kudzokera, ndoona sekuti vaizvisapota izvozvo, vanozvitsigira. Vakataura nesu kuti chinonyanyotarisirwa kuti nyika yange yakambo iri muCommonwealth ikazobuda kutana yakuda kudzokera, vanenge vachitarisira kuti nyika iyi vari kuita here zviri pamutemo wavo weconstitution, ndizvo here zviri kuitika munyika imomo. Vagotarisazve kuti munyika umu vanhu vari kubatwa sei, mune here mahuman rights abuses. Vagotarisazve apo patiri kuenda panguva yesarudzo kuti tiri kuita here mafree and fair elections. Vakataurawo zvakare kuti ivo vakafarira vachitiona kuti isu vana veZimbabwe tiri mudiaspora tine chido nenyika yedu uye nemainitiatives ari kuitwa nevana vari mudiaspora, ungava iri nyaya dzeutano wehealth kana kuti nyaya dzewater and sanitation. Zvese zviri kuitwa nevana vemudiaspora vakaratidza kuti vanozvitsigira uye vanofara kuti tiri kuramba takashingirira nayo nyika yedu yeZimbabwe.
Ndodzokazve kwamuri mukoma Farai, totarisa isu kuti zvamaita izvi zvekusangana neveForeign and Commonwealth Office uye muchikurukura nhau dzose dzamabata-bata idzi, muri kuteererwawo here mukuedza kubatsiridza Zimbabwe kuti idzokere panzvimbo payo chaipo?
Kuteererwa, tinogona kuteererwa because nyaya iripo chaipo chaipo sezvatikafambira tichienda muForeign and Commonwealth Office yanga inyaya yekutarisira kuti Zimbabwe ingagadzirisika sei. Asi chigadzirisika kweZimbabwe kwacho ikoko kunenge kuchida kuti vatungamiri ivo variko kuZimbabwe panguva yakadai vanzwewo kuti zvinhu zvigadzirisike. Matongero avanoita nyika yacho inofanira kuchinja kune zvakanaka. Taitaura iko zvino panyaya yewater sanitation problem ikuitika muHarare. tiri kutotaurawo futi nevatungamiriri vemuHarare imomo panyaya iyi tichitaya kuona kuti isu tokudhaiaspora zvatisingagona kubetserana napo ndepapi.
Muchidimbu mashoko enyu ekupedzisira, sezvizvarwa zvezimbabwe zviri mudhaiaspora,
ndingati kune vanhu vari mudhaiaspora, kana muchinge muine maideas kana kuti muine zvamunotarisira kuti kuda kumusha kwedu tikaita izvi tingabudirira, musaramba makagarira maideas, huyai nawo timanzwe, tibatsirane tiite kuti Zimbabwe isvikewo pari nani.
Vanga vari muzvare Chenaimo yemutamba sere, manzwo kubva kuna vafarai Nakamiso, vaviri ava vanga vari parunare kuBritain, naIvan Zininga weStudio 7.
Vanhu vese vane kodzero yokusarudza chitendero chavanoda sezvinokurudzirwa mugwaro reUnited Nations Universal Declaration of Human Rights muHelsinki Accord nemune zvimwe zvibvumirano zvizhinji. Kusimudzira kodzero dzevanhu dzekusarudza zvitendero zvavanoda ndechimwe chezvinhu zvikuru zviri muurongwa hweAmerica mukudyidzana nedzimwe nyika. Nyika dzinopa vanhu kodzero yezvitendero zvavanoda dzine kugadzikana dzichibudirira mune zveupfumi uye dzine rugare. Asi vanhu vazhinji pasi pose vanoramba vachidzvanyirirwa, kusungwa nokuiswa mumajeri pamusoro pezvitendero zvavo. Mutauriri webazi rokudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, amai Heather Nauert, vanoti pane hurumende dzinochora kodzero dzevanhu dzichivatadzisa zvitendero zvavanoda dzisingavapi mukana wekuramba chitendero chavasingadi. Vachitevedzera mutemo wepasi pose wa1998 unopa vanhu kodzero dzekusarudza zvitendero kana kusave nechitendero, gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica rinodoma hurumende dzinorambidza vanhu rusununguko munyaya dzezvitendero. Pakupera kwazvita, gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vakadoma Burma, China, Eritrea, Iran, North Korea, Sudan, Saudi Arabia, Tajikistan, Turkmenistan neUzbekistan senyika dzinofanira kucherekedzwa zvakadzama pamusaka pekuchora kodzero dzevanhu munyaya dzezvitendero. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti kubva kare America inopa vanhu kodzero munyaya dzezvitendero, asi zvinosiririsa kuona kuti vazhinji pasi pano havana kodzero iyi. VaTrump vakati vanonamatira simba neungwaru kuti ramangwana rive nani uye kuti vanhu vezvitendero zvakasiyana-siyana, vaKristu nemaMoslem, maJudha nemaHindi, vakwanise kusarudza zvitendero zvavanoda. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Kambo ginda mubata kubva kuna Ja Praiser. Tichionekana nemi kuno kuStudio 7. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Praxidus Jeremiah.